Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti vanoda kupikisa zvakabuda musarudzo vachine kusvika musi wemuvhuro unouya kana pachiteverwa bumbiro remugore ra2013. Rimwe sangano revarairidzi rokurudzira kuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa nesvondo rimwe chete richiti munyika hamusati magadzikana kubva zvapera sarudzo. Asi hurumende inoti zvinhu zvakagadzikana uye munyika mune runyararo nekudaro hapana chekumirira. Tichakupai zvabuda mumitambo yemakunda neCastle Laga Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vanoti vanoda kupikisa zvakabuda musarudzo vachine kusvika muvhuro unouya kana pachiteverwa bumbiro ra2013. Izvi zviri kuuya panguva iyo paine tarisiro yekuti zvimwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change ringangoenda kumatare richipikisa zvakabuda musarudzo idzi, sezvo rakatoratidza kunyunyuta kwaro richiti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission uye dzakabiridzirwa zvemhando yepamusoro. Izvi zviri kutsigirwawo zvakare nevamwe vakaongorora sarudzo idzi vanosanganisira veSADC, The African Union, Commonwealth neCarter Center, avo vari kuimbawo korasi imwe cheteyo yekuti sarudzo hadzina kuitwa pachiteverwa mitemo inosunga maitirwo esarudzo. Pane mashokowo ekuti vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vangangogadzwa nemuvhuro kana chipiri svondo rinouya. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato reCCC kana paine matanho arichatora ekupikisa sarudzo idzi, uyewo kubva kuhurumende kana kugadzwa kwevakakunda musarudzo kuchabudirira kuitwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, ngatinzwei hurukuru yataita naDr. Zembe.
Vanjonga zvapiringana nokuti vararamarera iri nderebumbiro ra2013 rinotaura haro pasection 93 kuti unenge achipikisa musarudzo dzaitwa unofanira kukanda kupikisa kwake mumazuva manomwe kubva padavidzirwa sarudzo nomumurawo iwoyo wa2013 uyu. Zvino musi wa26 ndopakadavidzirwa zvakabuda mugango resarudzo yomutungamiri wenyika. Zvinotaura kuti mazuva manomwe anopera nhasi. Asi mutemo wacho unoti kana mazuva akapera uri musi womugovera zvinozotaura kuti unozopera nomuvhuro rinenge riri zuva rebasa. Zvinotaura kuti izvo mugovera nesvondo hazvizovi zvavharana. Muvhuro kana riri zuva rebasa risiri zororo ndo wainozopera. Saka mazuva manomwe anozopera nomuvhuro.
Saka muri kuti here vanoda kupikisa vachine mukana kusvika musi wemuvhuro?
Vachinawo. Asi ndandichitevedzera murawo wa2013 Constitution. Asi pane bope ramunoziva raaita kuti sarudzo dzinge dzakatekeshera musadhaki. Saka pane matare omusadhaki nomuAfrican Union. Saka zvinotaura kuti vanogunununa vanogona kutora zhira dzakasiyana-siyana kuti vaise gunununo yavo kuti zvizobudira vanhu vese vomunyika. maranesaro dzakaitwa idzi. Saka tomirira muvhuro iwoyo tozoona zvine zvichiitika.
Zvinoreva kuti kugadzwa kwemutungamiri wenyika akabudirira musarudzo hakukwanisa kunge uchiitwa nemusi wemuvhuro kana mazuva manomwe achikwana nemusi wemuvhuro.
Kana vateverera murao wavo zvinogona kuti zvisaitika. Asi sezvamunoziva murao wavo havauteveri ndowe bumbiro ramugabe ra 2013. Rinova ndiro ravainaro sezanupf nomutungamiri wavo. Vanouvhuna pavanoda, vachiucheresedza pavanoda. Saka zvinonetsa kuti isu sevagari venyika tizive chaizvo chaizvo zvavachaita.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, vari parunare muHarare neStudio 7.
The Voice of America.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ riri kukurudzira kuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa nesvondo rimwe chete richiti munyika hamusati magadzikana kubva zvapera sarudzo. Zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nemuvhuro unouya unove musi wa4 Gunyana. Mutungamiri weATUZ Vaobeti Masaraure vanoti chimwe chikonzero chinofanirwa kutarisiswa nehurumende ndechekuti vabereki vakawanda vakakanganiswa negadziriro yesarudzo zvakaita kuti vatadze kuunganidza mari dzechikoro sezvo vazhinji munyika vave kuzvibatira mabasa emaoko. Vanotiwo varairidzi vakawanda vachatadza kudzokera kumabasa nekuda kwekushayiwa mari dzekufambisa vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya dzemihure yevashandi vaya nekukasika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nyaya yekuvhurwa kwezvikoro musi wa4 kunoratidza kushaya hanya kwehurumende yedu nesefiti yevana nesefiti yevarairidzi. Zviri pachena Zimbabwe ichiri netensheni yakakurisa kubva pasarudzo dzakabva mukuitwa idzo dzisina kupera zvakanaka dzinoratidza makakatanwa akawanda akazvarwa kubva padziri. Kuendesa vana nevarairidzi kuzvikoro panguva yakadai kungozvikokera matambudziko ekuti pano kunodzimara kwaita mirijonga dzakawanda. Isu tatichiti kuvhurwa kwezvikoro pari zvino hakuna kumira zvakanaka, dai pambomirwa kana kwevhiki mhepo dzamboti dzadzikama vanhu vakwanisa kugadzirisana makakatanwa avainavo.
Hurumende iri kuti munyika zvinhu zvese zvakagadzikana, mune runyararo, hamuna kana dambudziko, saka hapana chikonzero chekuti zvikoro zvinonokwe kuvhurwa. Munoti nepamire hurumende apa?
Kunyufita kwedu kwekuti vanhu dai vambomira kudzokera kumabasa musi wemuvhuro hakusi kungobva pasifiti chete. Kune nyaya yekutoti vabereki chaivo vanotarisirwa kunzi vabhadhare mari dzemaschool fees havasati vagadzikana mari dzavo vachikwavhangwavha zvava zvakasungwa nemaelection. Kuvawedzera vhiki kuti zvikoro zvovhurwa kwapera vhiki kunovapawo mukana wekuti vaite mabhindauko akawanda ekubatanidza pfuma dzekubhadharira vana kuti vadzoke kuzvikoro. Zvikatadza kuitwa izvi zvikoro zvikavhurwa musi wa4 vanenge vasina gadziriro yakakwana ende vamwe vana vacharasikirwa nenguva yekudzidza vamwe vachienda mberi.
Zvikoro zvisati zvavharwa tainzwa muchinyunyuta nenyaya dzemihoro. Ii nyaya dzakagadziriswa here idzi?
Hurumende ingatoti inopa marairidzi mari kudarika vamwe, asi mari inotambirwa nemushandi haipimiwe ichitariswa yeumwe kuti ngana apiwa yakawanda sei. Inotariswa pacost of living kuti kurarama kwacho kuri kumboda mari. Saka kurarama kuri kuda mari yakawanda kudarika iri kuwanikwa nemurairidzi. Zvinozoita kuti zviomere murairidzi kuti adzokere kubasa, zvisinei nekuti anzi neunion yake adzokere kana kuti arege, nekuti iye homwe yake ndo inonzi mari yamutuma. Chatinoona ndechekuti varairidzi vazhinji vachadzimara vakundikana kudzokera kana zvikanzi vadzokere kubasa mari isina kugadziriswa. Isu chichemo chedu chachiri chekuti dai paitwa hurukuro dzo dzinogona kungoitwa kana tikapostipona kuvhurwa kwezvikoro zvisavhurwe musi wa4, pagadziriswe nyaya yemuhoro pakati pemushandi nemushandirwi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reATUZ Vaobeti Masaraure vari parunare neStudio 7 vari muHarare. Asi vakafanobata chigaro chemutauriri webazi redzidzo yepasi vaPatrick Zumbo vanoti munyika makadekara semvura yeguvi, nekudaro hapana chikonzero chekushandura urongwa hwekuvhurwa kwezvikoro.
Vajonga kutaura kunotoita kuti tishamisike chaizvo. Hongu sarudzo dzakaitwa dzikapera. Kana mamuri muno muZimbabwe muchaona kuti munhu umwe ari kungofamba murunyararo, ari kungoita basa murunyararo. Saka tingatarisa zvikoro kuvhurwa chii? Iye mukazvitarisa vajonga muchaona chatinoti school calendar. Asi chinhu chakadecidwa last week kana chakadecidwa this week. Chinhu chakadecidwa muna January, chakadecidwa muna December, tikapa inonzi school calendar. Saka hapana tsvapa kuvhurwa kwezvikoro, nokuti vabereki vedu vaiziva, varairidzi vedu vaiziva. Saka tichatingatadzisa kuvhura chikoro china ivajonga.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutauriri webasi yedzidzo repasi vaPatrick Zumbo vari parunare muHarare neStudio 7. Panyaya yekuti varairidzi vanogona kukundikana kudzoka kumabasa nekushaya mari uye kuti hurumende igadzirise nyaya dzemihoro, tabatawo gurukotaro zvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima. Vanoti varairidzi ndo vakatokohwa pakuru pakuwedzerwa kwakaitwa vashandi mihoro nehurumende mwedzi yadarika.
Chokwadi, dai manga machitsvaga maichiwana kuti hurumende yakawedzera mari yemasivhu sevhanzi ose, kusanganisira maticha, ne$50 ikasvika pa$300 pamunhu anowana mari yepasi pane vese. Hurumende ikawedzera zvakare mari yemaZimbabwe dollars inotambirwa nevashandi vehurumende nezvikamu zvinosvika zana muzana, 100% pane avo vanotambira mari iri pasi pevamwe vose. Saka pane zvakatoitika iroro temu ramuri kutaura nezvaro.
Asika vamavhima, varairidzi vari kuti mari yavari kutambira ishoma.
Munofanira kuziva zvakare kuti pamusoro pemari dzinotambirwa nemamwe masivhu sevhenzi ese, maticha anozowana imwe $80. Iyi $80 asi inozopeiwa ari maZimbabwean dollars ne the going rate yepainotambirirwa mari iyoyo. Saka hazvisi zvechokwadi kuti hapana chakaitika kumaticha. Tichibva mutemo rapera tichiuya pahoridhe yavainayo iko zvino.
Saka tingaona here kuwedzerwa kwemari dzemihoro yevarairidzi munguva pfupi inotevera?
Chatinoziva ndechekuti hurumende icharamba ichitarisa nyaya dzemihoro yematicha kusvika tagutsikana kuti mari dzatiri kupa vashandi vehurumende imari dzinoenderana nestatus yavo sevashandi vehurumende. Kana takatarisana namaticha, vanofanira kuti vawane chiremerera mumacommunities mavanogara kana mavanosevenza. Saka dai mambotarisa vakandemire zvatakaita izvozvo, vamwe vanozongotaura asi vanenge vasingatauri chokwadi, vachida kungoti hurumende inzi haina zvairi kuita. Asi hurumende ine zvakawanda zvairi kuita kugadzirisa nyaya dzemaconditions of service dzevashandi.
Vanga vari gurukotaro zvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare neStudio 7 vari muHarare.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kushanyira dunhu reFlorida nhasi kunoona vega kuparadzwa kwakaitwa dunhu iri nedutu mupengo Idalia uye kunyaradza vanhu vakavirwa nedambudziko redutu iri, asi havasi kuzosangana nagavhuna vedunhu iri vaRon DeSantis vebato reRepublican vavangangokwikwidzana navo musarudzo yemutungamiri wenyika. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Diana Zimbudzana Chambara vesangano reZimbabwe Exiles Forum, avo vanoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika zviri muSouth Africa. Tiri kukurukura navo pamusoro pedambudziko rakasangana nevamwe vagari vemuSouth Africa vanobva kune dzimwe nyika, apo takaona imwe nzvimbo inogarwa nevanhu muJohannesburg yakawanikwa ichitsva uyezve pachifa vanhu vane chitsama. Kunyange zvazvo pasati pazivikanwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakatsvira panzvimbo iyi zvingani. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatiudzwa kuti zvamira sei pari zvino panyaya yezvatakaona dambudziko ranga rakatarisana neimwe nzvimbo yeimomo muJohannesburg iro vhiki rino?
Hatina chatasaziva, isuro takasvika hedu panzvimbo yacho ipo pakaitikira taona tikaona, asi hatina information yataikwanisa kunyatsotiwane kuti kwezvaingoverengerwa nevanhu vakanga vari panzvimbo iyo. Nzvimbo yacho yakatozara, saka pakawanda mapurisa, pakawanda vane zvemuchemara, saka vanhu vari kunyanya kudzimiswa kuti vapindepo vachiona kuti zvakamira sei. Ndeve vashandi vehurumende nedzimwe nyika hatina kuona hedu veZimbabwe takaona vefumanawi ndo vakauya vachizvotarisa vachibvunza nezvezvizvarwa zvokumusha kwavo. Saka ndidaira kuti vekuZimbabwe zvichida maringe vanga vatopindapo vakatende vabva, handizi handizivi. Saka hatisati tava nenhamba yekuziva kuti vanhu vakaafektwa vekumusha kwedu vangani.
Tinoona pamavhidhiyo atakaona pasocial media madzimai ndiwo anga akawanda achitarisa zvanga zviri kuitika mushure medambudziko iri. Munoona sei izvi?
Ndisuka tinobereka tinotakura dzinhumbu, tatakura zvedzinhumbu torwadziwa nedzinhumbu idzodzo nemimba idzodzo pakupona. Saka mwoyo yedu inobva yanya kurwadziwa zvakanyanya nechiitiko chinenge chikaita seichochi. Saka vazhinji vacho ndovanobva vari pamberi pekuda kuchonyatso kuti vaone kuti chiitiko chaitika ichi zvafamba sei uyezve vanhu vangabetserekani sei.
Pane vamwe vakabva varasikirwa nepekugara, ava vakaenda kupi apa?
Vakarasikirwa nepekugara vakaendeswa kumashelta arimo anonzi mahomeless shelters ari muJoburg, asi havazi vese. Vamwe vakaramba vari kutya kuti vakange vaenda kumashelta kuya zvichabva zvapa hurumende yeSouth Africa mukana wekuti vanhu ivava vatorwe vadzoserwe kumutsva, nekuti vazhinji vanhu vari kugara panzvimbo iyoyo vanhu vaari kugara munomu vasina mapepa akakwana. Saka vakutyira manjeru kuti kana vakange vazviburisa pachena kuti tiri pano vanozotorwa vozoshira zvinova zvavasiri kuda kuita. Saka vamwe vacho vakanga vanomira vari panze, asi pakanga pana minista akanga akunga tichikumanai vaendai kumashelta ikoko, muwane pekugara, muwane pakanaka pekugara. Saka pari zvinhu ndomamirira zvakaita.
Imi sangano renyu rinobatsira sei zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muSouth Africa?
Izvozvo zvinova zvizhinji zvazva zvinowanana pa legal system. Saka zvinhu zvemitemo izvi kuti vanhu vanenge vachida kuita mapepers kana chii chacho chinowanzoda kubetsera vaya vanenge vachitsvaka inonzi mahasla maya nemarefugee status. Mapemiti kazhinji kacho tinoita zvenobin kana tivaapemiti anapiwa mumasikabudzaya anonzi maZGP taita advocate nelobin nedocumentation yazvo, asi ari mamwe mapemiti asiri yayo tinongopa advice yekuti vanhu vangaende kupi kuti vabetserekane. Nekuti isusu vanhu vatinonyanya kuda kuisa pamberi ndevanhu vari vulnerable vaya, asina pokutangira asina chouviri. Saka kana ari munhu anenge ane pekutangira aine chouviri tinongomupa advice yekuenda kwakati tichiziva kuti anogona kunobetserekana ikoko achibvisa kana zvenzi mari achibvisa mari.
Vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokubata ipapo?
Isusu tinowanikwa panonzi pakupanon Democracy Center pa357 Research Street muPretoria muprovinsi yeGauteng, ndo patiri ipapo. Asi kubvira kwakauya denda iri recovid atichawani kwa maofisi ipapo mazuwa ese takuita remote work saka wanuda kututchaga mautuchaga pa page yedu ya Facebook zimbaba kutatora mautuchumizira message ipapo topindura choonesari
aiwa nguwa yedu ndiyo ya itashanje ini ndini Marvelous Mplanganya huye ndiri mu Washington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa upenyu hwedu, our lives. Tichikupai hurukuro yataita nava Grandmo Hakata vebato rinopikisa RCCC avakakunda musarudzo dzeparamende dzekutsvaga mumiriri weGlenview South kunyange hazvo ivo vakanga vatove nesvondo rimwe chete vari muhusungwa pakazoitwa sarudzo. Tinzwe vachitsanangura chakaita kuti vasungwe.
Siapa dah mula tanya masa rujuk? So 15 August, jadi anda siapa kurus jero itu anuai anda surali agam lekuk itu nanti kucur kucur. So jika kerusangan anda nyesal, anda kau tu mampuri sahaja dikira. Jadi tu mungkin tak surali. Jadi sisi kait anda surali dia kucur kam. So jika baca susunga, jika baca dua dimotkar, anda tu baca dua orang. Jadi memota drama waktu diri diri jika baca dikirim muka di mana pokok mampuri sahaja.
Tinoona kuti sarudzo dzakaitwa muri muhusungwa zvakaukanganisa zvakadii kugadzirira kuti munge muchipinda musarudzo.
Zvinhu zvakatikanganisa zvinhu zvakawanda nekuti tairitarisire kuti pamavhota takawana 15,000 plus taifanira kunge takapeta kairi pamavhoti iwayo. Zvimwe zvinhu zvakanyanyoroapeta futi panyaya iyoyo ndekuti kana usipo paground zvimwe zvinhu azofamba zvakanaka inkludhini zvakaitwa nevezeti zvokuti mapepa ekuvhotesa akazosvika na 3 o'clock musi wekuvhota musi wa23 ogasi iyezve akapera kuma7 akazova kuma9 akapera kuma12 zvakaafikwa vanhu vazhinji vaifanira kutitsigira zvakadiscourage actually kana takutaura pachiyungu zvakadiscourage vatsigiri vedu vakawanda vaifanira kuti pavhota adiyanga iri nzira yekudiscourage vanhu mumavhuta kuti vasavhota.
Tinoona kuti mumatambudziko iwayo vaHakata vakabudirira kusarudzwa musarudzo iyoyi yekumirira Glenview South muparamende. Makanzwa sei kukunda kwamakaita muri muhusungwa?
Ndinongotambirei sekuna Mwari uyezve nefeiti iri mukati nevanhu nekuti tange tabva kure vanhu vemuzimbabwe vasina hope nehurumende iri kwezambia. So ndakanzwa kufara chaizvo nekutenda kuna Mwari kuti Mwari ndovanopinda mukati mevanhu vachikurudzira kuti izvi zvinhu hazvisiri izvozvo. Ende Mwari vakagadha agenesi even nyaya yerigini nekuti muchinge usipo paground pane lot of things zvinogona kuitika.
Totarisa chikwata chakanga chichikubatirai basa musipo vaHakata, mungachitsanangura kuti chakashanda zvakadii? Nokuti tichiona kuti kana musoro wechitima usipo paigona kunge vamwe vachitoneta kuti aiwa ngatimirirei musoro udzoke.
Chokwadi, taishanda kuneze timu chiti nekuti agendi wangu ainzi kutotiwa kuziva akasunga pamwe chete neni musi wa15 ogasi saka haana kukwanisa kunge ari pagiraundi. Pane akazoendeswa nemusangano watainge tagare kushanda neanga ari kambeni manija wangu anonzi Tarira Tikotera ndiye akazoenda kunoitwa credit sechi nemusangano akashanda zvine simba mukomana zvekuti kana kubatana haana kufara. Uyezve makanzelazi andaishanda navo anoti Gaudenzia Marera naJoshua Pedisai ward 31 neward 32 vakaratidza chido chaizvo nekuti vakabata zvakasimba pamusoro peelection iyi. Uyezve kutanga tione mhuri yangu especially iri mudzimai wangu Miriam Nyamanziwa akamiramira chaizvo kuti make sure presence yangu inosungira paground nekuti aitenderera izvi mumapoling station vakabatana nezvematongerwo enyika zvinove zvakaita kuti ndiyambe ndinei dzakanga ndiripo. Uyezve iwo wemusangano chaivo wedu weCCC vakamira neni zvatisingakwanisi kutsanangura.
Kouyewo mabatirwo amakaitwawo muri muhusungwa mune zvamunganyunyuta nazvo here?
Chingosungwa chete kwatakatoitwa ikoko kutochungurudzwa kwakanyanya because akatotarisa detention first detention yatakaitwa pabudiri wepolice station takanoitwa masels tiri varume vanokwana kuita 18 masels asingakwanisi kuakomodheta vanhu asingagezi anochina musina mvura ende zvinhu zvinotongoratidza kuti paunhu wemunhu unenge watotanga kushungurudzwa takazotakurwa zvakare tikaendeswa kuharaicentral takanorara futi munzvimbo isina kukodzera kuti munge kuchirara vani atini ino zopataka zendika urumandi kuzon utuliwe riko ya kawoma hakuna magumbeti hakuna hende kukuteka hakuna mvura jayu ya rakena chikafu kine chivako panangiriwe jayu hajizi chikafu kadara so ndakawona kuriku shunguru kwa chayu kwa kawoma rara uchitarika kuti minungu sina mosa kuti wa sunguru kwa kunde uchitarika kuti chikapota batu raonoda
mosa ya muru kupomeru wai ii mosa ya kumatara hatigone ilikuta urafakanyanya asi munoti
ai mosha hii kingango tizi politikari motivated kukozi atina mosha ya takakara na nasi hivini uburikiza mkari matari karatu iramba mosha hiyo nekuta atina chetakataza kundi kukuti kwa ifamba kine konfo yedi chienda kurali kuchiri famu kata hiyo warikuti makaita karali na hii zuhi iramba shaka kukitikira
Angamaka teerera kuhurukuru ya Taita na wa Grandmo akata vebatore triple C vakakunda msarudze kuchaga umiriwe Glenview South muparamende. Teerera izvakare shondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Chikwata cheHerentals chapa mukana kuHighlanders kuti iwedzere utungamiri hwayo mugungano reCastle Lager Premier Soccer League mushure mekukunda Ngetsi Platinum Stars. Michael Kariati anotipanya iye.
Tino benza akanda chibodzwa chasianisa Herentals ne Ngezi Platinum Stars nasi Maskati apo Ngezi yarohwa 2-1 Mandava Stadium. Hapana angachitarisira kuti chikwata chekumhondoro Ngezi ichi chinorohwa asi mumutambo wenhabvu munoitika zvese zvese. Ngezi Platinum Stars yanga ichienda pamusoro petafura yegungano reCastle Lager Premier Soccer League iri nepoint imwe chete dai yakunda mumutambo wanhasi. Pari zvino Highlanders iyo iri kutungamira yave nemapoint makumi mana nerimwe chete mapoint maviri pamusoro pengezi iyo ine mapoint makumi matatu nemapfumbamwe. Highlanders iri kutamba mangwana ne Chicken Inn. Manika Diamonds iyo yarova Green Fuel 2-1 yainzana pa mapoints makumi matatu nemapfumbamwe ne Ngezi Platinum Stars. Mutsigiri we Capes United va Philip Regere vanoti chikwata chako pamwe chete ne Dynamos ngavakanganwe nekuti hondo iri pakati pe Highlanders ne Ngezi Platinum Stars yekutora mukombe uyu va Farai Kambamura vanoti Highlanders ine mikana yakawandisa.
Inini ndikona Highlanders ine haya vane mukana wekutora mukombe uyu saka Highlanders ndoirutotora
asi nengo ye Zimbabwe National Soccer Supporters Association va Tinashe Museti vanoti rwendo ruchiripo zvekuti haisi nguva yekutaura kuti chikwata chinotora mukombe ndechipi. Dynamos irusvedera pedyo neutungamiri mushure mekurova Cranbourne Bullets 1-0. Cranbourne Bullets iyo inoraridzwa naNesbitt Saruchera. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi. Blue Chips 1 FC Platinum 1 Shesham 1 Wange 0 Simba Bora 1 Yada 1 Mangwana Capes United versus Black Rhinos Highlanders versus Chicken Inn Triangle versus ZPC Kariba Ve Premier Soccer League avasati vazivisa kuti musika wekutenga nekutengesa vatambi vatsva unovhurwa kana kuvharwa rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndinoti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.